Mukuru musangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaZimbabwe Chibwa vanoti kusungwa kwavatomana vachizopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso hakusi pamutemo.
Isu tinoona tisiri pamutemo nekuti takatarisa ofisi yavatomana yeprosecutor general. Iofisi ine masimba iwayo ekuchuchisa kana kuti kuprosecuta chero zvaaitie munhu, uyezve inobvumirwa kuunza nyaya kana kusaunza nyaya zvichidhipenda neevidence inenge iripo.
Mashoko aya anotsinirwawo namuzvinafundo Love More Maduku, avo vanoti mutemo uri pachena pazvinhu zvinofanira kuitwa kana mapurisa achifunga kuti patyorwa mutemo nemuchuchisi mukuru wehurumende.
Zvisi pamutemo pakuti nyaya yavari kusungirwa inyaya yezvavakaita vari pabasa. Vatomana vakangofunga kuti nyaya yanga yapomerwa vanhu vanga vapomerwa iyi yanga isina umbo hwakakwana, vakati aiwa iyi hatisikwene naye mberi. Ndo basa raprosecutor general.
Gweta uye vachimbomirira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaTerence Hussein vanotiwo zvakaitwa nemapurisa kutyora mutemo.
Iye ndiye anoprosecuta vanhu, ndiye anotsvagira mhosva pane vanhu. Iye angatsvagirwe mhosva sei iye ari munhu wacho anozviongorora andachiprosida nazvo?
Ko, nyaya yakadai yakamboitikawo here munhoroondo yenyika? Vanodzidzisa mutemo paKent University Dr. Alex Magaisa vanoti aka akasike kutanga.
Hongu, akasike kutanga kuti muchuchisi mukuru wenyika ange achipinda panguva yakadai yekusungwa. Vakanga varipo pachigaro apa vasovuza Gulandvele vakadzingwa muna 2008 vakatombosungwawo muna 2007 nenyaya yakafanana naiyoyi. Saka akasike kutanga. Idaro kwakamboitikawo kune majaji akambosungwawo.
Vamagaisa vanotiwo zvoitwa vatomana zvinoratidza pachena kuti pane vamwe vanhu vavakatsikana nawo konzi mubato reZANU PF.
Zviri kutaridza izvo kuti pamwe havachadikanwi. Munoona kune shumo yekunzi mukaona ngwe yoda kuzana vayo inoti vakunhuwa kunge mbudzi. Ndo zvinenge zvaitika pavatomana apo.
Kana zvinhu zvaita manyama amire nirongo akadai, chii chaizvo chingaitwe kugadzirisa dambudziko iri? Muzvinafundo Maduku vanoti vamugabe vave kutosungirwa kuumba dare kana kuti tribunal yekuferefeta vatomana.
Izvezvi mutungamiri wenyika anotosungirwa kuti agadze nyika kuti nyika isaramba yakaita zvaakaita. Mutungamiri wenyika akufanira kugadza riata tribunal vanhu vatatu vaanoita Magweta anochinotarisa zvakaitwa naprosecutor general kuti izvi vakakanganisa here kana kuti havana kukanganisa. Asi savanongoapoenda munhu yedanhu ivavo, mutemo wedu webumbiro remutemo unotongoti prosecutor general anenge atiwa on suspension. Havacharuti vatosuspenda, vakangotoapoenda tribunal anotenge atiwa pasuspension. Ndokuti zvifambe then vozodecida kana vanhu vaya vazodzoka vakupa recommendation yekuti vari kutoita sei naprosecutor general. Kuti tisava nezvavapo izvozvokuti nhasi vatomana vari kudavira vari kutongwa, mangwana iyo vari kudavira vari kutongesa umwe munhu. Haipi chimiro chakanaka, nyika yacho inenge yaakutongosekesa.
Kunyange hazvo Magweta ari kuti pari kutyorwa mutemo, vamwe vanhu munyika vari kutiwo vatomana vave kuzvionera pamunhu sefodya kuti ZANU PF itamba wakachenjera. Vatomana vakabuda pachena kakawanda makore apfuura vachiti vanotsigira bato reZANU PF, asi vachiti havo izvi hazvikanganise kuita basa ravo. Asi vamwe vanoti kuendeswa kwavo kumatare vachiramba kuchuchisa dzimwe nyaya zvikuru zvine chekuita nevanhu veZANU PF vakaita senhengo yedare reparamende vamunyaradzi kereke ava vaipomerwa mhosva yekubata chibharo munongedzo wekuti vanochuchisa vachitarisa kuti munhu abuda mbamani. Asi Magweta anoti izvi hazvinei nekutevedzera bumbiro remitemo uye hapafaniri kuita wada watonga muzinda wenyuchi. Vanoti nyaya iyi haisi yavatomana mbune, asi kuti ndeyehofisi yemuchuchisi mukuru wehurumende. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.